manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo ndira 31/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro asi wandu wevanhu vari kufa nechirwere ichi woramba uchidzikira. Mafashamu emvura opa kuti vamwe varasikirwe neupenyu ukuwo zvivakwa zvakawanda zvichiparadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevashanu nechirwere cheCOVID-19 uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika hunenge hwave kuderera zvishoma nezvishoma mumazuva manomwe adarika kwakafa vanhu mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219 mushure mekunge svondo rapera mazuva manomwe zvekare kwainge kwafa vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 291 vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichitanga kupararira vave churu chimwe chete chine zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 1193 Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 321 vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Asi huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba uchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2266 vakabatwa nechirwere ichi munyika. Asi panguva imwe chete yesvondo rapera vanhu zviuru zvina nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 4122 vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 33273 vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemashanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 25361 Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zviitanhatu nemazana manomwe ane gumi nepfumbamwe kana kuti 6719. Pavanhu vari kurwara ava zana nevasere kana kuti 108 vari muchipatara. Vari kurwara zviri pakati nepakati vari muchipatara igumi nevatanhatu asi vari panjodzi huru kana kuti vari muintensive care unit vashanu. Zvipatara zveparirenyatwa neUBH zvinonzi hazvina kuzivisa nezveuwandu hwevarwere hwazvo nezuro. Ko, nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba inobatsira here? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya yeku ye lockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutirisa necovid-19 asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita saka hwaro pane zvimwe zvofanira kuvakwa pamusoro pehwaro kuti izvo lockdown ishande zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nezvatoti masocial safety nets zviya izvi zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko, chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa mutemo wenyu wekuti vanhu vagare mudzimba haushandi, nokuti vanongobuda vachinodini, vachinosunza kunze uko kuti vawane chokudya zuva nezuva. Saka pane zvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa zvakafanana nekutesta, kutesta nokuisolata. Ndo building yacho yatee tichibhilda iyoyo pamusoro pehwaro hwakakosha hwelockdown. Hatisi kutesta, hatisi kuisolata vanhu, hatisi kutombozva kuti chirwere chapambira sei. Asi kana tichitarisa matests akaitwa patimu iyaya, timu yebhora yanga ine vanhu, ndofunga vaive 22, 9 of them vakaita positive. That is about 45% yevanhu.
Ehe, izvo zvinorevei tichitarisa icho chikwata ichochi chamuri kuti chakabatwa nechirwere ichi chema Warriors chaida kuenda kuCameroon kumakwikwi eChan. Chitarisa huwandu hwevatambi vakabatwa nechirwere ichi pane ivo vakavhenekwa.
Kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45%, tiri padambudziko guru. Nokuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu, vanogara nevanhu. Saka figure iyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu. Saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva. So ndiri kuti summary, zvakakosha kuti tive nelockdown, asi ngativakei pamusoro pelockdown iyoyo kuti izvo zvishande zvatoda kuita.
Muungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere veCOVID-19?
Mibhedha yekuadmita vanhu vanechirwere cheCOVID-19 yakashota. Kwese kwaungaende kuHarare, kuBuruwayo, kupi yakashota. But pane dzimwe nzvimbo dzakawanda maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane COVID. Saka unoona vanhu kana vaakunida admission vanotoenda kune mamwe maguta. Zviri zvinhu zvisina kunaka. Takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi. Tofanira kunge tiri redi kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe. Even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane COVID-19. Chechipiri chinonzwisa tsitsini ndechekuti chero vanhu vasina COVID-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo.
Mungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara, wonzi tiri kuda COVID certificate yekuti hauna COVID. Unoiwana kupi malaboratory akavhara usiku? Hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese, zvokuti murwere achingosvika achiri kugedhe otestiwa. Kana akaonekwa ari positive, oitwa redirect kuchipatara cheCOVID. Kana ari negative, oadmitwa. Ipapo pane bottleneck inotyisa. Vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe, nemhaka yekuti vanenge vashaya mukana wokuadmitwa muchipatara chavo, nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa COVID. Ndo pane dambudziko.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 88,993. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarikawo zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 439,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million. azvina kumira zvakanaka kumatunhu akaita seManicaland, Harare, Matabeleland North neSouth neMidlands, sezvo vanhu vave kurasikirwa neupenyu uye zvivakwa zvichiputswa zvichikonzerwa nemafashamu emvura. Mumwe murume akafa mumugwagwa wechimanimani Skyline nezuro mushure mekunge motokari yake yawira mugoronga raive pakati pemugwagwa rakakonzerwa nemafashamu emvura. Vamwe vanhu vaviri vakaeredzwawo nemvura muna Umzingwani River pedyo neBait Bridge, uye kuMidlands dzimba nezvikoro zvakaparadzwawo nemvura iyi. Kuchitungwiza, dzimwe dzimba dzakaparadzwawo nemafashamu emvura nechishanu, uye gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vane dzimba dzakavakirwa mumatoro nedziri pedyo nenzizi vachatamiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru uri musangano revagari vekuchitungwiza kana kuti Chitrest vaMavela Skumalo.
Tingati muchitungwiza zvedi, zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji, yatingati muchishona mvura mpengo. Sekutaurwa kwezvezvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya, dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyosangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya-nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro, dzatingati pachirungu mawetlands, dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamuri kukurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwawo kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndo rimwe dambudziko ratinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mamwewo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndo zvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.
Mukuru werimwe sangano revagari vekuchitungwiza vaMavela Skumalo vari parunare kuchitungwiza. Nengo dzedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica dzinosvika makumi matatu dzanyora tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats, dzichiti dziri kuramba dzichityisidzirwa zvakanyanya panhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vachipikisa hurumende nebato ravo. Mapurisa anochengetedza dare reparamende reCapitol Hill anoti achaperekedza kuzvitima nekunhandare dzendege nhengo dzedare dzinenge dzichityira upenyu hwadzo. Vamwe vari kutyisidzirwa vanosanganisirawo muzvare Alexandria Ocasio-Cortez vekuNew York. Mumwe murume wekuTexas akatosungwa mushure mekunyora padandemutande reTwitter kuti muzvare Cortez vanofanira kuurayiwa. Nengo dzedare iri dzave kusungirwawo kuti dzisapinde nepfuti mudare sezvaitika kare. Dzimwe nengo dzedare reSenate dzakaita sava Ted Cruz vekuTexas avo vairambawo kutambira zvakabuda musarudzo vachitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump dziri kushorwawo zvakanyanya nedzimwe nengo dzichinzi ndidzo dziri kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa anochengetedza dare iri anoti anoda kuti paiswe mudhuri kutenderedza dare iri kudzivirira vatsigiri vavaTrump kana vamwe vanopfurikidza mwero kuti vasapinde pamuzinda uyu zvavakaita musi wa6 ndira vachikonzera mhirizhonga nekufa kwevamwe vanhu vashanu kusanganisirawo mumwe mupurisa. Mhirizhonga iyi yakapa kuti dare reHouse of Representatives rivhote kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo mukukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga. Nengo dzedare remaDemocrats dzagumi dzemaRepublicans dzakavhota kuti vaTrump vabatwe nemhosva uye nyaya iyi yave mudare repamusoro reSenate. Mumwe akavhota achitsigira kuti vaTrump vabatwe nemhosva kunyange vari vebato rimwe chete remaRepublicans amai Liz Cheney vekuWyoming vave kunzi nenhengo dzebato ravo vasiye chigaro chavo sezvo vachinzi havasisina chivimbo chevanhu. Uye nyaya iyi iri kutarisirwawo kuzeyiwa nebato remaRepublicans svondo rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vemabhizimisi ari kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu muCameroon varamba kutambira kurudziro yevakapandukira hurumende yekuti vavhare mabhizimisi avo senzira yekuratidza kusafarira nhumwa yaPope Francis Cardinal Pietro Parolin avo vari kushanya kunyika iyi nechinangwa chekukurudzira runyararo pakati pehurumende nevakaipandukira. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu vanoti havasi kufara kuti kereke yeRoma haisi kubuda pachena ichishora kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa zvikuru nevari kumatunhu anotaura French. Vanotaura chirungu vanoti vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe nepakati uye hondo iyi yakatanga muna 2017. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanoona nezveutano muIsrael vanoti nhomba yeCovid-19 yakagadzirwa nekambani yePfizer iri kushanda zvakanaka zvekusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nemaviri kubva muzana kana kuti 92%. Kambani yePfizer inotiwo iri kufarawo zvakanyanya sezvo nhomba iyi iri kuratidza kushandawo zvakanaka kuBritain. VeMaccabi Health Fund vanoti pavanhu zvuru zana nevakumi matanhatu nevatatu kana kuti 163,000 vemuIsrael vakabayiwa nhomba iyi, vanhu makumi matatu nemumwe chete chete ndivo vakazobatwa nechirwere cheCovid-19. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naLeopold Munende, mutauriri wesangano reYoung Journalists Association kana kuti YOJA. Tiri kuzaya nyaya yekuti vatapi venhau vari kushanda zvakanaka here pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vamunende, ndinomugamuchira muchirongwa.
Yeah. Tukuona zvekuitika munyika, nhamba yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 iri kuenderera mberi ichikwira mazuva ose. Imi sevatapi venhau muri kuzvionawo sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Ndikutofunga nemanhamba yamashomo. Ndikutofungira kuti dai hurumende yanga ichitesta sekutesta kwatiri kufungira kuti inofanira kutesta, manhamba dai yanga akadarika paari.
Tichitarisa basa ramunoita sevatapi venhau, panoitwa mameeting nemapress conferences ayakasiyana-siyana, munenge makazara mese muchitsvaga nhau, pane zvamuri kuita here kuzvidzivirira kuona kuti musabatwe nechirwere cheCovid?
Zvinonetsa. Zvinonetsa nenyaya yerwa. Inini ndiri mutapo wenhau, MEA reporter, and Shamari, president vari kutaura na6 kufana kwauri. Chinozonetsa ndechekuti hapana anoda kubvuma kutora dama rapresident, ivo president vakatarirawo. Mm. Wese anoda kutora face ya president. and especially for a first year president, in engage big. So as no such kind of journalist, ese, ano zoya wongaraji, ipa, apana wano kwanza kutsinga, niya to wawad zinga wapum zinga ni basara. Niya to, ano chika wako zonzi, tuone chama na mapicha watu, wala mapidia watu, wane kwa muna angaji, tuwa dama la president, zino chama, zoza no zinisa basa. Because my first mask set kapika, nifika wako ngepera. My first mask set kapika, my hand sanitizer, so nige tinao. Asi chinongo zoi tika, ndi chojo uche kuti, panguwa ye social distancing, pano neta kutitiki ye social distancing. Jatinga tungo ita, madini kumbotawara nema minister, madini kumbotawara chironi mtunga miru wenyika. Haita say, ambo mira kudana, watapile nao. Vashansa technology, izo jute utawara udaisu. You are all the way in America, I'm in Africa, but you are using technology. Tushansa technology, ita say, create a discussion. Bakuru vedu, wenyika ma minister, president, vice president, vashanise wezo shishu. Tinongo join auga, sio join afa tangu ita upam. Mvunzo yenu tangu isa usi ame apa. Wecha mnaninga chini sisi ajungo vunza, chungo vunza. Ujito famba, tariki usanzwa na social distancing. Inalikuwa fikika na nchoro ndiga, udai so face mask. Ndiyo zoe ndiga, mna mumu mumu. Saka, ndoto zoe already I'm taken care of, I'm safe, I'm in a safe space.
And yapi matambuzi kama mungati urujinji rwa wanu arusanga na upaspe chungwa cha lockdown.
Chekuta anga injara. Yuo wanu yuo aruti, zina nchura wenye COVID, wanu kura wenye zana. Inyatu wana waruti sitineva ana mzimba. Wana warudashikafu. Urumendi yati varra mzimba. Yati chisu tisa inda kuma basa. Tisa inda kunema maaturoba. Kuna mshandaka na kuna mchaga. Tisa tengesa muma street room. Anditi. Asi chikafu chuchu wanili. Jumwe jese jizu wano vuchema na azuzi kuti ma PPE. Zili sekonda. Inyatu kwa wari zunye jigaji. Awatozi kwa nisi kutu. Awatozi afoti. Azikupa budget ya uzi. Azito kwani kwa budget wa. Mani ya wani njiwa nani, ayito kwani kutuwa kwani se kutuwa isi hand sanitizer. Kana uti face mask. Ye muri ya wano 6. Yeti ma face mask ma mwaya ya ya. Ani nga idawu kekwa only for a few hours. So wazo usawa budget. Zimbabwe wa status kepa. Siri nyika ine ekonomi ichiri ya kafa. Ndawu kansirisu. Ine wano bari more than 90% wa siri kuenda kumabasa. Saka atinga kwani si kutasi kutititi expect uti muri. Isi ka budget usumchakadaka. Jiri sekondari wawari za watombo zifungeji. Kana wakapiro wawo kwa mwenye ma NGO. Wani nguwa na AM sanitizer mba. Asi zimunguwa. Wani kakawanda kashina hana basi. Mvura chayi chayi. Mzimbao. Lockdown ni kutanga. Pani wakaenda. Pani wakaenda kumatarezi mosho. Washini unuda uti urumende. Imeke shua kutukumba kune mkune maketi. Kune mvura. Pa lockdown. Why? Nini hati kune njimbo. Zikuna na budiriro. Kushitunguiza. Kuna na ulawa ayo. Ku Kauti Park. Zagara zisina mvura puma tepu. Ichibuda puma tepu kubwa 2005.
Aiwa mwurie Zimbabwe. Regaituture mkana uyu mkutenda. Wa Leopold Munende. Nekupinda mchurongwa. Mtauri wesangano re Young Journalist Association. Nemika batereri. Aiwa tinokutenda jukuru sa. Nekupinda mchurongwa. Nguwa ndiyo ya jikanana, tuosangana jukari panu pane finyiru ya Studio 7. Nemse chipiri, 8 to 9 p.m. Mwuriye Zimbabwe, pachurongwa che Live Talk, The Connection, mwine ni Maikove. Ano koneka ine mfaro, dini wenyu Maikove, Mwuriye Zimbabwe, tuosangana nemse chipiri. Bye-bye!
Tinotenda sikuru Mike. Iko zvinoto chienda kuna tanonoka wande achiti pachirongwa chinotarisa nau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munodi.
Maneru akanaka vatereri ndi tanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Sekukuimbisai kwandakaita zvondrapera apo takanzwa manzwi akabva kumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe. Nasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechiKristu wamunoziva zvikuru. Mufundisi David Simango, mubvunzo uripo sei vaKristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa na Mwari kudarika ma Muslim.
Tinotenda nomubvunzo uyu. Chokutanga tingada kuziva isusu kuti maKristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo, nokuti mambo wavo Jesu Kristu wakataura pana John chapter 14 pa verse 6 achiti ndini nzira nezvokwadi neupenyu. Hakuna munhu ngauya kuna Baba asino kwandiri. Saka muchiona kuti muChikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti Jesu mupenyu, nokuti mambo wavo ndiyo nzira inoendesa kuna Baba. Saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna Mwari.
Izvi izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam?
Zvatisiyanei vanhu vechiMoslem nevezvimwe zvinamato zvakasiyana-siyana. Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo, nokuti vanhu vari pakutsvangadzira. Vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda, nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari.
Sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari?
Nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira, nokuti chokwadi hadzisi nziraba, nzira ndiye Jesu Kristu chete. Saka ndiwo mutsau muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare.
Muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechirudzi chechiArab uye vari vechitendero cheIslam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechiKristu?
Apa usi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi? Tomboti isusu vamwe tinobva kuChipinge, kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko, akaisa zvose. Asi ukaenda kunonzi kuHwange, kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe. Chinoitika nechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana-siyana kunyika dzakasiyana-siyana, kuvanhu vakasiyana-siyana, kuti pakati pavo pave netrade, kuwirirana, kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinovatengesera wheat, ivo votengesera mafuta, towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Panodikanwa kuti pave nekugovana kwokwanaka kweupfumi hwakaiswa pasi pano naMwari.
Muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechiKristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko, asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption. Chaikutonga pano mutemo. KumaMoslem, nyika dzemaMoslem, kune mutemo wakasimba wokuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba, vanogura ruoko rwake. Saka muMoslem manje haangadi kana kuita corruption, nokuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo. Kunyika dzechiKristu, munhu akaba akaita corruption, vanomusunga. Saka munhu wechiKristuwo anotya kuba kuti asasungwa. WechiMoslem anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi, asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Ipaivo vateereri, chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi
kuti munhu ari munyika yechiKristu hazvisi kureva kuti iko watova muKristu, nokuti iwe haungati wapinda mudanga remwombe wototi ndatova mwombe. Kuva munyika yechiKristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko raMwari, vagogamuchira Jesu Muponesi. Zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechiKristu nechiMoslem.
Tinotenda fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateriri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, apo uwandu hwevari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwoderera zvishoma. Mafashamu emvura opa kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu uye zvivakwa zvichiparadzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.